kana vachitiwo US government shutdown, zvireva kuti masystems ehurumende haachaita flow zviri smooth fanika zvaanofanira kunge ari, because masystems emuno ane mastages ainawo ekuti from the government, federal government zvichienda kumastates uku pane flow inotedzwa, iyoyo ndo inenge yakatwa iyo, because kune mari dzehurumende dzavanoti zvo dzinokontrolwa nehurumende kana dzibhajeti yacho isina kumira mushe, kana kuti hurumende isina kupa go ahead yekuti mari idzo dzishande, hadzibude. Saka mari idzo izvezvi hapana mari iri kubuda yehurumende kubvira musi wavavhara.
Chinonyanya kukonzera kuti vazosvika pakuti ngaivharwe chii?
Panenge paita kusawirirana pakati pevatungamiriri venyika. There are three components of the government. Ivavo kana vasina kuwirirana vanoita kuti hurumende inzi yavharwa, because kuti hurumende muno muishande macontrollers ese efinance vanofanira kunge vawirirana. Saka panda gore rineri vatadza kuwirirana nenyaya yekuti Trump ari kuti iye ndoda kuti mari ibhajeti hurumende about 5 billion iende kunovaka wall. Saka mamembers of the senate nemamembers of the parliament vati no hazviiti. Saka kusawirirana ikoko kwakonzera kuti Trump ati ndichitombomira henyu kuti mari dzehurumende dzibude.
Saka zvinozogadziriswa sei vakatadza kuwirirana? Hapana zvimwe zvingaitwe here kuti hurumende ivhurwe?
Vanotowirirana chete kuti hurumende ivhurwe. Muchaona henyu kuti zvi presha yacho ichabva kuzasi uku, because izvinezvi makatarisa kana maparks chaiwo aka source of income yehurumende akuchisina. Hurumende izvinezvi is losing billions and billions of money. Zvinoti 5 billion yavaifanira kunge vakawirirana kuti ishande kuenda kujura hokako, mari yavaruza is more than 5 billion.
Mashandiro anoita hurumende yemuamerica iwaya ekuti inombovharwa ichivhurwa nezvikonzero zvakadai, munoona sezvingashandewo here kuzimbabwe kweduku?
Kuzimbabwe hazvishande, nokuti kuzimbabwe kune humbimbimboga, kune yavanoti center of control yekuti izvo president vanoita zvavanoda madiro ajojina chaiwo. Vakada kuti nhasi ndoda kubatsira DRC, vakati nhasi ndoda kuendesa masoja kwakati, zviri kwavari. Vakada kuti nhasi kuuye bhondi, zviri kwavari. Saka kuzimbabwe zvinotadza kushanda, nokuti mutungamiriri wenyika makamupa masimba akawanda stereki.